kusya totovara kuti yatichirite cause time time unombondisota ndaitofa ndikagara ndichikuona ndinokafila kapita kawinako andinei nemaposta ako ndezvako nemoyo wako replacement yako ndomboma ndakazomuwana anogona zvinogura zvawaigona uzandifunira donko naiexi anditi unotamba sajonko naiexi pauro patamerera godo doma replacement yako ndomboma zviripo ndindozvifunga pandinomboma pakakuongwa ndichamboda
chimomira kunanjisa nolo panguve isikirim nokuti ndikuda sefishi muramba wakutanga kutondigirawo mapirim
chimomira wangu pirim unokweta gotongo uri supirim kuti tichatsokera nakangarwa dirim kutara kuona chimonoekrim
yakondomboma ndakazomuwana anogona zvinogura zvawaigona uzandifunira donko naiexi anditi unotamba sajonko naiexi tamerera godo
placement yako indomboma waimboti handina chandinogona manje ndine mumwe wandakajuma zvawaitadza zvese akuzvigona
kuna hatipere tagara tatofona
taisa odando yaakusona yemajavha uchafe watigona ropisa rudo saka ndanyura mujoma
sorry for your loss, ya. Totovara kuti yatichirite ese cause time time unombondisota ndaitofa ndikagara ndichikuona ndinokafila kapita kawinako andinei nemaposta ako ndezvako nemoyo wako replacement yako ndomboma ndakazomuwana anogona zvinogura zvawaiko.